Amai modina pamadzi gotora avo vave nekamwe karusvava vanoti kutsvaka kaita tendero kwave kuvatadzisa kusiya vana vavo vari vega mumba vachinoita mamwe mabasa kukumunda nokuti vakashungurudzika zvakanyanya nechiitiko ichi vanoendera mberi vachiti vatopererwa nemazano nokuti ronda iri rinomboita serave kuita zviri nani asi robva ranyenga zvakare
paakatsva tokaenda naye kumakliniki yemuno mumaruwa medu asi vaingoti ari raiti ronda harina kunyanya kudzika kuti timudaridze kuenda kuzvipatara zvekumberi ari raiti vachingotipa mapiritsi nekungodiresa ronda racho every day asi hazvina zvazvakabatsira rinongoita on off raingoti rikati 2 weeks ronga raakuita nani rotanga futi
mwanasikana wavo mukuru akatsanangura zvakaitika musi watsva tendero
wakamuradzika pamubhedha ukasega ende ndionosuka mandiro mai vanga vaenda kumunda obva vaenda kunosuka mandiro saka zvakaitika ndezvekuti mwana uyu wakazongonzwa kuchema auna kuziva kuti wadonha sei kubva pamubhedha kunowira mumoto pasaidi panga paine choto changa chiripo wakangoona mwana wamumoto uchitotsva uchitongozunguza uri panhwani ndo machira wakaita ronda iri ramuri kuona riri apo saka kubva ipapo ronda iroriro takamboda kuzama kurapa kunotsvaga munhu wangatichiudzwa nevamwe vanhu chichakati tinorapa chakati tinorapa asi hazvina zvazvakabatsira nanhasi ndoparingori ronda racho
mbuya vatendero Gogo Faustina munorwei vanoti kutsvaka kaita mwana uyu kuchiri kuvarwadza nekuti ronda iroro rinovayeuchidza kuchema kwaakaita muzukuru wavo achiedza kuda kuzviburisa mumoto achiita zvekuzunza musoro wake negotsi
zvinhu zvakambotirwadzwa pamwana iyi nekuti takanga achifunga kuti anopora maronda racho tikaona mai rinorwadza raimurwadza kana isairwadziwa nazvo asi takangoti samai havo vakangosiya mwana ari pamubhedha vamwe vaiti zvinonaka mwana wangu akarara iye vachimubva ona mwana atsva musoro
nyanzvi yezveutano Dr. Kudzai Masunda vaudza Studio 7 kuti ronda remwana uyu rinofanirwa kuongororwa zvakanyanya kuti pawanikwe mushonga unorwisa chiri kuritadzisa kupora
zvandikufungira ndezvekuti haasisina mahaircells zvakati paganda anogona kubatsira futi zvimwe zvekuprotekta nekudaro daro endi zvironda izvi zvinogona kukonzeswa nemainfections but chikuru zvisasa zvinozoita infected saka anda kuti anganyatsosvika padhuzi unyatsoona kuti hachisi chisasa here chazongopedzisira chatongo chironda chazoita chironda nekuti chazoita infected nemabacteria ndozvanoita kuti tione then wowana mushonga hazvisi zvinhu athingi zvisingatadzi kugadzirika
dzimwe nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira vabereki vatendero kuti vaedze kuendesa mwana kuchipatara chinorapwa vana vadiki cheHarare Children's Hospital uko kune nyanzvi dzinoona nezvehosha dzese dzinosangana nevana vari pasi pemakore 12 vanoendera mberi vachiti paronda iroro panofanirwa kutorwa kanyama kanoenda kunoongororwa zvirwere zvinenge magomarara nezvimwe zvakasiyana siyana senzira yekuti paonekwe kuti chii chiri kutadzisa ronda iri kupora ongororo yakaitwa nenyanzvi dzeutano kuzvipatara zvemupilo nechitungiza izvo zvakabuda mugwaro reInternational Journal of Child Health and Human Development inoratidza kuti tsaona zhinji dzinosangana nevana vazhinji dzinonyanya kuwanikwa mudzimba dzekubikira mavanotsva nemvura inopisa rimi remoto kana mabvunze nyanzvi dzeutano dzinoti muongororo yadzo zvakaonekwa kuti vana vakawanda vanoita maronda anorapika zviri nyore asi kune vamwe vashoma vanofa nemaronda ekutsva iwaya ndakamirira Studio 7 kwamaenzo kubohera ndini Ropafadzo Mapimidze.